This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi urumusuwa 1 Chikunguru 2015. Makateerera ku Studio 7, nefenyiro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu inoti iri kushushikana zvikuru nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika.
Dzimwe nhengo dzeMDCT Renewal Team neZapu dzinobatana neMDCT inotungamirwa navamogeni tsvangirai.
Makakatanwa emasimba omuka zvakare pakati pameya weHarare negurukota rezvematunhu.
Zimbabwe inorangarira mabasa akaitwa namushakabvu Joshua Nkomo avasvitsa nhasi makore 16 kubva musi wavashaya.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu inoti iri kushushikana zvikuru nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika. Vachitaura pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekodzero dzevanhu, sachigaro weZimbabwe Human Rights Commission Vailasto Mugwadi vati komisheni yavo iri kushushikana zvikuru nekutsakatika kwemurwiri wekodzero dzevanhu uye ari mutungamiri weOccupy Africa Unity Square Vaitai Dzamara, avo vakatsakatika kubva zvavakapambwa musi wa9 kurume. Vamugwadi vaudza komiti iyi kuti zvinhu zvinorwadza kuti munhu anotsakatika sezvakaitika kuna vaDzamara. Vatiwo zvakakosha kuti hurumende ichengetedze upenyu hwezvizvarwa zvenyika zvose uyewo kuti mapurisa aite zvaakaudzwa nemutongo wedare kuti apote achiudza dare zvaanenge awana mukutsvaga kwaari kuita vaDzamara. Vamugwadi vatiwo kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakanyanyisa mumajeri umo vanhu vari kugara vakamanikidzana, kushayikwa kwechikafu chinovaka muviri uye kuvakwanira, pamwe nekushayikwawo kweutsanana mumajeri aya. Vamugwadi vachemawo vachiti komisheni yavo haina mari inoikwanira, vakati hurumende inofanirwa kuona kuti komisheni iyi yapiwa mari inokodzera kuitira kuti ishande basa rayo nemazvo.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Vainge vari nhengo yekomiti yepamusoro muZapu vaLloyd Masirarambi nevamwe vanga vari kuMDC Renewal Team nhasi vabatana neMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai, zvichitevera kurudziro yavatsvangirai yekuti mapato anopikisana neZANU-PF ashande pamwe chete. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vashitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare, vatsvangirai vazivisa kuti vaMasirarambi, avo vanga vari munyoro anoona nezveupfumi mubato reZapu, vaimbova meya wedhorobha reChegutu vaBlessing Dlakama, pamwe navaBigi Haurovi, avo vakanga vave kushanda vari kuMDC Renewal Team, vave nhengo dzeMDCT. Vatsvangirai vakurudzira vamwe vasati vauya kubato ravo kuti vauye vaite mushandira pamwe vakanangana negadziriro dzesarudzo dzemuna 2018. VaHaurovi, avo vanga vari nhengo yeprovhinsi kumashonaland west muMDC Renewal Team iyo yakapatsanuka kubva muMDCT gore rapera, vatsinhira zvataurwa navatsvangirai izvi.
So utungamiriri wemashonaland west munoziva mese imi kuti kana zhizha rasebera hurudza pakurima dzinenge dzomiramira dzichiona kuti mombe dziri kupi, mbeu ndedzipiwo, makura akamira sei. Takatarisana nesarudzo ye2018 inove chanzi inokosha zvikuru. Tiri panapa semashonaland west kugara kwatanga takamboita takati zero kwanga kuri kumirira mwaka kuti uchasvika chete kana mwaka wasvika wana bando munana bistori vanenge vava kuchimirira kuti vachikweva tipinde mundima saizvozvo saka tiri kutarisira kuti kugadzirisika kweprovhinsi yedu this time kwakanaki kunonakirawo isusu varidzi vemo nokuti kana president vava kupindawo pasimba rokutonga tinofanira kunge tiri vatongiwo kunzvimbo ikoko saka humwe chete hwedu haungavakiki nezuva rimwe chete uchaita mazuva ekuvakika asi tine vimbiso yekuti tose tichatarisa tichienda mberi uyezve tichiteerera utungamiriri hwapresident Morgan Tsvangirai zvavanenge vachiitawo ivo semenemene kumusoro kune utungamiriri hwavanoseenza nawo saka mafaro makuru chaizvo tiri mumusha wedu tagara tirimo mwaka wa21 watatarisana nawo we are very ready for it
vamasarirambi avo vatakurana naamai Laura Makuzva avo vanga vari munyori anoona nezvevashandi muzapu kuenda kuMDCT vati vaona zvakakodzera kuti vabatane navatsvangirai vachiti MDCT ndiro bato rega riri kutarisirwa neveruzhinji kuti rigadzirise zviri kunetsa munyika zvichakadai mutevedzeri wemutungamiriri wezapu amai Emilia Mukaratirwa vati havana chavanokwanisa kutaura nezvekuenda kwaita vamasarirambi naamai Makuzva kuMDCT vachiti havasati vatambira tsamba dzekuti vamasarirambi naamai Makuzva havasisiri nhengo dzebato ravo hatina kukwanisa kubata mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume kutinzwe divi ravo panyaya iyi vatsvangirai vari kukurudzira kuti mapato anopikisa aite mushandire pamwe pamberi pesarudzo dzemuna 2018 mune imwewo nyaya MDCT yaburitsa mashoko ekuti makanzuru ndiwo anofanirwa kusiyiwa achigadzirisa nyaya dzevanhu vanotengesera mumigwagwa sezvo bumbiro idzva remutemo yenyika rave kupa masimba kumakanzura ekuti atonge zvisina kupindira kwakanyanya kubva kubazi rinoona nezvinoitika mumatunhu MDCT inoti haisi kuzotambira zviri kutaurwa nehurumende kuti vanotengesera mumigwagwa ava vabviswe sezvo kusiri kuda kwavo kutengesera mumigwagwa asi kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rinoona nezvematunhu vaIgnatius Chombo kutinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo mune imwewo nyaya kanzuro yeHarare yaburitsa mashoko ekuti vagari vemuHarare yose vachange vasina mvura kwemazuva maviri kubva musi wechishanu kusvikira musi wemugovera zvichitevera kugadzirwa kuchange kuchiitwa nzvimbo yekuchenesa mvura yeMorton Jaffrey Waterwork ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Zvinhu mukanzuro yeHarare hazvina kumira zvakanaka zvichitevera kumbomiswa basa zvechisimba kwemunyori muguta vatendai Mahachi nameya weHarare vaBernard Manyenyeni. Asi aka akasike kutanga vamahachi vachimbomiswa basa navamanyenyeni. Gore rapera vamahachi vakambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekuramba kuzivisa kanzuru kuti vakuru vakuru vekanzuru vaitambira mari pamwedzi. Asi vamahachi vakazodzoswa pabasa negurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo. Vanhu vakawanda vari kutenderana kuti nekuda kwekupindira kwavachombo mumabasa ekanzuru uye kunetsana kwevakuru vakuru vekanzuru zvinhu mudhorobha hazvina kumira zvakanaka. Vamwe mukanzuro vanoti nyaya yekuti vamahachi vari kuramba kuudza makanzura kuti mamaneja ari kutambira mari uye kusateerera zvinenge zvasungwa nemakanzuru ndiyo yapa kuti vamiswe basa. Asi ivo vamanyenyeni vanoti pari zvino havasi kuda kutaura zvakawanda nezvezvikonzero zvekumisa vamahachi basa.
Pane chandingataura kuti zviri kufamba sei zvatakaripota kukansel izvozvo ndo zviripo saka pari zvino hapana kumwe chandingakwanisa kutaura kushiya neveruzhinji.
Tabvunzawo vamanyenyeni kuti rwendo runo vakatanga vasuma vachombo here vasati vatora danho iri.
Pacommunication dzakadaro ndinoita copy minutes standard practice is also good practice.
Pange paine mashoko ekuti vamanyenyeni vakaita zano ndega vasina kusuma mamwe makanzuro nezvedanho iri. Asi muteedzeri wavo vaThomas Muzuwa vati pamutemo vamanyenyeni vanokwanisa kuita zvavakaita.
Mafambisiro avari kuita basa haasi kugudza vagari, haasi kugudza even makanzuras pachavo, asi pamwe havazotauri zvokuti havasi kugudzikana nazvo nekuda kwezvikonzero zvakawanda, asi inyaya yanga yagara ichingotereka kwemakore kuti murume uyu dai achimbozororawo.
Taedza kubata vamahachi mbune panhare mbozha yavo asi vanzi vanga vari musangano wechimbi chimbi navachombo. Asi munhu adayira nhare mbozha yavo ati vamahachi vari pabasa. sachigaro wecombined Harare Residents Association vasimbarashe moyo vanoti vari kufara zvikuru nedano iri.
Vamahachi futi vakatombopomerwa mhosva yekuti vakawedzeredza makore avo kureva kuti vangadai vatova pamujandigeri kutaura kwatiri kuita nhasi uno. Saka inyaya yatagara tatingotaura sevagari kuti ha tine zvinyunyuto zvatinazvo nemafambisiro ari kuitwa basa navamahachi.
Mashoko aya atsinhirwawo nemukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba.
Chikuru chatiri kunyanya kufarira ndechekuti vamahachi awa kubviswa kwavo ndofunga kuchayedzera ukama pakati pekanzuru newagari nemamwe mastakeholders, nekuti vamahachi wakanga wachipokana nenyaya yekusangana kwekanzuru newagari.
Mumwe mugari wekumabvuku amai Jocelyn Manyeruke vanoti vaona nhamo nekushayikwa kwemvura vachiti kanzuru haina zvairi kuvaitira.
Chisli makore satagara saka nano vanongonyepera zvezvekungoti mwedzi kana wakupera kwedu kuno kwaishike wowezeichera kubudisa mvura.
Vakuru vanoti matakadya kare haanyaradze vana. Kare guta reHarare rainge rakachena zvinonwisa mvura uye kanzuru yaishanda zvakanaka. Asi iko zvino vakawanda vanoti uku kwava kurota kweharawa ichiyamwa.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannel zim muchishandisa decoder reWizTech kubva na 7 PM kusvika na 9 PM.
Chirongwa ichi chinodzokorwa zvakare na 11 kusvika na 1 AM. Kana muri paWizTech, tsvagai channel yakanzi CH Zim.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Chikwata chinodyidzana neIslamic State muEgypt chinoti ndicho charwisa nhasi mudunhu reSinai Peninsula mauto makumi maviri akafa. Kurwiswa kwaitika munzvimbo dzinochengetedzwa nemauto kunosanganisira kuputika kwemabhambu anga akateiwa pamunhu muguta reSheikh Zuwait.
Ofisi yemuchichisi mukuru muRussia iri kuongorora kana paine kuzvitonga kuzere kwakapiwa Lithuania, Latvia neEstonia muna 1991 nekanzuri yehurumende yaimbove Soviet Union. Danho iri iro rakaziviswa nezuro ravhundutsa nyika dzemuBaltic States uye richavhiringidza ukama hwenyika idzi neMoscow. Izvi zvinoitika mushure mekunge Russia yakonzeresa kupatsanurwa kweCrimea kubva muUkraine muna kurume gore rapera. Nhengo dzedare reparamende dzebato rava Vladimir Putin reUnited Party dzinoti kupiwa kwakaitwa nyika idzi Lithuania, Latvia neEstonia masimba ekuzvitonga kwaiva kusiri pamutemo. Sangano remubatanidzwa hwemadzimai anobva kumakereke akasiyana siyana reWomen of Dominion riri muAmerica riri kuita musangano waro wepagore weWomen of Dominion International Conference uyo uri kuitirwa kuCincinnati kuOhio. Munyori mukuru wesangano iri Pastor Rebecca Makai vanoti musangano uyu sezita rawo uchabatanidza madzimai anodarika mazana matatu anobva kunyika dzakasiyana siyana kusanganisira Zimbabwe. Pastor Makai avanoshumira kuPraise Covenant Ministries kuMinnesota muAmerica zvakare vanoti chinangwa chemusangano uyu uyo wapinda mugore rechina ndechekubatanidza vana veZimbabwe zvisinei nekuti vanobva kumachechi api. Musangano uyu unotarisirwa kuparurwa mangwana kumasikati apo vachaungana pamusangano uyu vachange vachinyoresa vozopeta mangwanani emusuwesvondo. Ngatinzwe hurukuru yataita naPastor Makai pamusoro pemusangano uyu.
Musangano watinawo uri kutanga zuva ramangwana. Tiri kutarisira kuuya kwemadzimai eZimbabwe akawanda. Mubatanidzwa wemadzimai atina particular church yatinoshanda nayo. Tinoshanda nevana vese veZimbabwe. hazvina basa kuti uriwe Roman Catholic, hazvina basa kuti uriwe Anglican, hazvina basa kuti uriwe Zioja, hazvina basa kuti uriwe Methodist. Isu tinobatanidza vana veZimbabwe. Chinova ndochinangwa chatakapiwa naMwari kuti tive madzimai anotonga munyika ino sekusikwa kwatakaitwa naMwari. Saka tiri kutarisira kuti kuuya kuchaita madzimai pamusangano uyu uri kutanga zuva ramangwana kuchava kutanga nekuramba chipfuurira mberi kwevana veZimbabwe, kurakidza kuti tiri vanhu vakabatana uye kuti Mwari wedu ndozvaanotitarisira kuti tive uye kuti tichagashira zviri kubva kuna Mwari sevana veZimbabwe, takadzikama pamberi pake uye takabatana.
Zviri kutambirwa sei nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika? Tichiona chinangwa chenyu changa chiri chekuunganidza vana veZimbabwe zvikuru vari kunze kwenyika.
Tiri kugashirwa zvakanyanyisa. Ndosaka muri kuona tiri kuti tikaita kune imwe state tobva, tuenda kune imwe state tobva, kusanganisira neari kumusha kuZimbabwe iye zvino. Vakuwanawo mavhiza vachikwanisa kuuya kuzobatana pamwe chete nesu. Vari kuUK vari kukwanisa kuuya, vari kunana Canada nekune dzimwe nyika. Vana veZimbabwe vese maZimbabweni vari kuya tichibatana, tichitaura, tichidzidzisana kuti tinokura sei pamweya uye kuti tinomira sei semadzimai akasikwa naMwari uye nemufananidzo wake, uye kuti timbori vanani, uye kuti tiri vanhu vanocelebrata culture yedu nenhaka yedu yeZimbabwe. Tichitaura tiri munyika yeutorwa, asi tinenge tichingotaura nechirudzi chedu. Tinocelebrata rudzi rwedu rweShona neNdebele takasangana pamwe chete.
Gore rino muri kutarisira vanhu vakawanda zvakadii kuti vange vachiuya pamubatanidzwa?
Iko zvino ndingangoti hatisi kutarisira vanhu vari pasi pe300.
Mungava neuwandu here hwevanhu vari kubva kuZimbabwe kuti vangani?
Handisati zvangu ndanyatsova nenhamba yacho kuti vangange vari vangani, asi ndinotarisira kuti makumi matatu. Handisati ndakwanisa kuva nenhamba yacho ipapo.
Zvirongwa zvamunoita imi seWomen of Dominion zvinobatsira vanhu kumusha ndezvipi?
KuZimbabwe iye zvino tine chikwata chinobva pakati pedu chemadzimai chinoongorora zvinhu zviri kushayikwa munyika yeZimbabwe kuvana vasinganyanye kuwana, zvakaita semufananidzo wevana vedu vasinoti masofi kana kuti maalbino. Iko zvino vari kutarisira vachitungamirirwa naMaishow, tobatanidza pamwe chete, vopa zvokupfeka, vopa nemacreams anodiwa nevana vedu vavo, nekuona kuti chii chingaitwe, nekutarisa nherera dzinoda kubatsirwa nezvikoro zvatingade kubatsira. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kutarisa izvozvo panguva ino, kwete kuti ndo chete zvatiri kuita, asi kuti pamberi apo nekufamba kwenguva pane zvakawanda zvatichange tichiita.
Avanga vari munyori mukuru wesangano remadzimai reWomen of Dominion, Pastor Rebecca Makai, vari parunare kuMinnesota muAmerica neStudio 7.
Apo veruzhinji vari kurangarira zuva ranhasi iro rakashaya vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo, mwana wemushakabvu vaSibangilizwe Nkomo, vanoti mhuri yavo iri kufara zvikuru sezvo baba vavo vakaita basa rinoyemurwa pasi rose. Vati baba vavo vaiva munhu aiurirana neveruzhinji uye vaibatsira veruzhinji napose pavaigona napo. Varumbidzawo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vati vakashanda nababa vavo mukuunza runyararo munyika. Sachigaro wechikwata cheZimbabwe Liberators Platform vaMax Mkandla vativo vanorwadzikana nekuti vaNkomo vakashaya zvekuti dai vachiri vapenyu, dai munyika musina rusarura ruri kuitika pari zvino.
Zvinorwadza kana takatarisa chishure chavaNkomo. Nyika ino yaifanirwa kuita ukama nedzimwe nyika, kwete kuti tinoti tiri kutarisa kwakati. Zviya zviya kurwa kwevanhu vaviri ngakurege kunopinda kuvanhu vakawanda ruzhinji rwenyika. Hurumende ngairege kutisarudzira shamwari dzedu dzatingashamwiridzane nadzo dzinouya dzichitipa kuvhura mabasa kuti vana vatinobereka vawanewo mabasa. Kana tasarudza tinenge takurwisanisa zvekare nyika dziri kunze kuti dzirwirane kuzvopinda mukati menyika ino, nokuti vamwe vanorambidzwa, vamwe vanonzi ngavapinde. Hatisi kuda kuti tiite hondo yakadaro, tinoda ukama hwakanaka nenyika dzese dzepasi rese, nokuti tirimo muUnited Nations macho. Saka ngatiregei kusarudza kuti ndiye wangu yase wangu.
Zachigaro wechikwata cheZimbabwe Liberators Platform vaMax Mkandla vachitaura vari parunare Mulawayo.
Kufora kunoitwa pazuva rekurangarira vankomo hakuna kuitwa nhasi sezvo zuva iri rasvika pari pakati pesvondo. Vankomo vaive munhu aifarirwa newakawanda zvakabva kuti vapiwe mazita anoti Chibwe Chitedza, Father Zimbabwe, Umudhala Wetu nemamwe. Vankomo vakashaya musi wa 1 Chikunguru 1999 mushure mekurwara nechirwere cheprostate cancer.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tirikutarisa mabasa akaitwa namushakabvu Joshua Nkomo awakashaya makore 15 apfuura.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Rimwe bhuku richangoburwa rinopa nhoroondo yedunhu reMatabeleland pamwe nekutsigira kuti dunhu iri rive nyika yakazvimirira uye rinonziwo rakonzera kupesana pakati penyanzvi munyaya dzenhoroondo yedunhu iri. Mutori wedu wenhau Tauraishava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mushure mekuparurwa kwebhuku rinonzi The Rule by Conquest, The Struggle in Mtwakazi, Mubulawayo Svondo Rapera, munyori webhuku iri vaJonathan Mapenduka vakati chinangwa chebhuku ravo ndechekuburitsa pachena nhoroondo yezvakaitika mudunhu iri rakatangwa namambo wekutanga weMandebele Ishe Muzilikazi, iro rave kunzi Matabeleland raive nyika yakazvimirira yega. VaMapenduka vakanyora bhukiri vachishanda nesangano reumhlahlo wesizwe sikamutwakazi iro rine chinangwa chekuchengetedza tsika nemagariro evanhu vechindevele uye kuti vanhu verudzi urwe vave nenyika yavo pachavo zvichiitwa murunyararo kwete kuburikidza nehondo.
When the pioneer column occupied Mashonaland on 12 September 18
Vachena pavakasvika muMashonaland nePioneer Column yavo muna Gunyana wegorera 1890, dunhu reMashonaland rakabva raiswa muurongwa hwedunhu rainzi rakachengetedzwa nenyika yeBritain sezvaive zvakaitwa Bechuanaland iyo yave kunzi Botswana. Isu sesangano reumhlahlo wesizwe sikamutwakazi tinoti migano yakabvumiranwa pakati pevachena naLobengula inozikanwa uye tinoti nyika yemutwakazi ngaimutsudzirwe.
Vachitaurawo pakuparurwa kwebhuku iri, nhengo yeMDC inotungamirwa navaWelshman Ncube vaMoses Mzila Ndlovu avo vaive munyarikani pachiitiko ichi vakati vanhu vemumatabeleland vave nenguva yakareba vachibatwa sevaranda uye nzvimbo yavo ichisarira kumashure munyaya dzebudiriro. Muongororo yavakaita munguva pfupi yapfuura yebhuku iri, imwe nyanzvi muririmi rwendevele Dr Samkele Kadebe vanoti bhuku iri rine zvinhu zvakawanda zviri mariri zvekufungidzira zvakanyorwa sechokwadi.
Kuti bhuku iri ranyorwa ndinozvifarirayo nezvinhu zvekutaurwa mubhuku iroro kuti kwangu neNdevele Kingdom yakaparadzwa nevarungu tese tinodzizivawo. But nyaya iripo ndeyekuti kana tichinyora mabhuku kune zvimwe zvinhu tinenge zvirifunga zvetu, but kune zvimwe zvinhu zviri factual and kana uchinyora tinenge tichitarisira kuti orandisa kuti aya mafeki apa ndiri kufungira kuti semunyori ndiri kuona kuti zvipambi zvikafamba zvakadai zvakadai. Izvozvo zvikaseparetwa munhu ari kuverenganeka achiona kuti okay mafeki ndeaya, aya ndichi kuona kwemunyori ane right yake kuti aite izvozvo. But we are saying kana wakuita argument ngatiseparete facts from fiction.
Asi Dr Hadebe vanorumbidza bhuku iri vachiti ndiro rekutanga kunyatsoburitsa pachena nyaya yekuti vanhu verudzi rwechindevele vari munyika vane kodzero yekuzvitonga pachavo vega, vachitiwo hurumende inofanirwa kufungisisa nezvenyaya iyi yopa vanhu ava mukana wekuita referendum yekuti vanoda kuzvitonga here kana kuti kwete. Chipangamazano musangano Republic Policy Research Institute of Zimbabwe Mubulawayo vaBatla Tambo vanoti kunyange hazvo vachibvuma kuti dunhu reMatabeleland rakanyanya kusarira munyaya dzebudiriro havaone zvichibatsira kuti dunhu iri rizvimirire senyika pacharo rega. Vatambo vanoti bumbiro idzvare mitemo yenyika rine mitemo inopa masimba kuhurumende dzematunhu kuti dzive nezvirongwa zvinounza budiriro kumatunhu aya. Izvo vanoti zvinogona kubatsira kusimudzira upenyu hweveruzhinji vari munzvimbo idzi vanotambura.
Zvaita sesessionism zvaonekwa zvichikurudzira hondo munyika zhinji kwazvaedza kuti zviitwe. Asi kana kune vamwe vanenge vachiona kunge inhau yakanaka, asi nemaonero angu ruzhinji rwevana veZimbabwe secessionism havaidi, nekuti ivo chavari kuda ibudiriro yavo chete. Chavari kuda ibudiriro nekuti vaonekwe vaine upenyu huri nani hwavo sevanhu veZimbabwe neupenyu hwemangwana hwavo nevana vavo.
Mudzidzisi weConflict Management, Peace and Development kuZimbabwe Open University muBulawayo, vaTobias Guzura, vachitaura semuongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira ega, vanoti shuviro yevamwe vanhu vemumatevereland yekuda kuzvitonga yakafanana nezvakaitika kuEritrea, iyo yakazvipatsanura kubva munyika yeEthiopia, nekuSouth Sudan, iyo yakazvipatsanura kubva munyika yeSudan. Asi vaGuzura vanoti kuti nzvimbo imire pachayo yega senyika inoda zvikwanisiro zvakawanda zvakakosha zvekuti vanhu vanokurudzira nyaya iyi vanofanirwa kufunga zvakadzama pamusoro payo. Kunyange hazvo vamwe vane maonero ekuti nyaya yekupatsanura nyika inogona kumutsa ruvengo kana hondo pakati pemarudzi, vamwe vanoti shuviro yevamwe vanhu vekumatevereland yekuti vazvitonge inofanirwa kutaurwa pachena pasina kutya kana kuchisidzirwa, kuitira kuti vanhu vane pfungwa iyi vasaone kunge kodzero dzavo dziri kumbonyikidzwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu, matext message, maWhatsApp pamwe nemashoko amunotitumira paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Tsamba yekutanga inoti Blessing naJonga, ndinoti rambai makadaro, ndikwadzirewo muri yose yekwaMadochi, kutanga naamai nevanenyina vangu vanoti Desire, Justice, Answer nehanzvadzi yangu Witness, vari kuZimbabwe kuChipinge uko, mapungwana chief. Ndinokwazisazve mukoma wangu Hepison nemuzukuru Wisdom Simango, vari muLimpopo South Africa. Ndini Freedom Madochi, ndiri kuSouth Africa, ndikafara mukaverenga tsamba yangu.
Mumwe anoti ndinotenda nekuti panhau dzechokwadi, mundifarisirewo mukoma Joseph Cloud Raphael Linus kuSouth Africa nemhuri yose yekwawarira muZimbabwe. Ndini Clemens Warira kuchiredzi.
Mumwe anotiwo munofara here Jonga naBlessing, kuno kuri nani? Ndingafara zvikuru kana mukaverenga tsamba yangu. Mundifarisirewo shamwari yangu Jose Maposa, ndini Gidza kuChipinge.
Mumwe anoti weduwe basa munoita nemazvo, ndibatsireiwo kuwana muzukuru wangu wandakaguma kuona kuEpworth mugore ra1998, anonzi Norbert Muzoda. Ndinofungira kuti ari kuchimanimani kana kuti kwaRusape. Kana andinzwa ngafone panhamba dzinoti 077-532-5851, nhamba idzi zvakare 077-532-5851. Ndine hanzvadzi yamai vake Milioni Chimuka, ndiri kuchiredzi.
Mumwe anotiwo makadi Studio 7 team, kuno tiri bo, ndinoda kuti mudhimoreserewo muri yekwaNyeche inogara pakatambarare, ndini muzukuru wavo Joseph.
Mumwe anoti ndimhoreserewo mhuri yekwaGwede, ndini Rejoice kwaChivi.
Mumwe achitiwo hai Jonga, kuno kwatiri kuguruve, vana vakagara mudzimba vakangodzorwa kuchikoro kusanganisira maGrade 7 havasi kuenda kuchikoro, vari kudzorwa. Vabereki havana mari, inhamo yoga yoga kuno, munyori haana kuti pasita rake.
Aiva vateereri, nguva yedu semazuva ose ndo inotikanganisa nekuti inenge yaita shanje, asi tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinotirambai muchinyora uye kutitumira mashoko amunoda kuti munzwe paFacebook page yedu yeVOA Shona. Mobva matifarira, tinotenda.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu inoti iri kushushikana zvikuru nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika.
Dzimwe nhengo dzeMDC Renewal Team nezapu dzinobatana neMDC inotungamirwa navamogeni Tsvangirai.
Makakatanwa emasimba omuka zvakare pakati pameya weguta reHarare negurukota rezvematunhu.
Zimbabwe inorangarira mabasa akaitwa namushakabvu Joshua Nkomo avasvitsa nhasi makore 16 kubva musi wavashaya.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aJonga naStandekile Mhlanga munhau dzechirungu.